So it then happened yesterday when I went to attend a national council meeting and not being as a provincial chairman way Harare province. Ndakanga ndanzwa makuwa 3 days ago ekuti I have been suspended, but tsamba handina kuiona. Saka since ndisina kuona tsamba ndakatrega indient, to my surprise ndakawana ndakavharirwa door kuti ndisapinda, and mamune mayouth anga amobilized to attack me. Mastructures ese muHarare anga amobilized again to attack me. Then pane mabaunza anomira pamabhawa anga aunzwa kuti ahaiwa kuti azondirova. Then riot police again yakadeedzwa kuti izobatsira pakundibloka kuti ndisapinda mumeeting iyoyo. Zvakandishamisa kuti sure just a chairman weprovince ndiye anounganidzirwa machine gun yese rei kumubloka kuti asapinda munational council. So pavakandichiira gedhi ndakomberedzwa nemabhaunza nemayouth nemasimbi nechine chii, vakabva vanditi hamukwanisi kupinda because takakususpendai. Akataura izvi ndivoni musaruwa. Ndikati ko makandisuspendari ini, how come hamuna kundipa suspension letter? Because your suspension letter is being prepared. So that's when I walked out of the first door and another thing that I'm then riot police yakanga iripo ndokubva yatondi mhanyisa ichiti papano ipapano nevanhu vekuepwet vakanga varipo ndokubva tatodzingwa.
Saka tingati here makatambira kudzingwa kwamakaitwa pamusangano ikoko?
Inini zvangu I accept that verbal suspension, although ndisati ndapuwa a written one. I think I can call it quit because inini wacho ndanga ndiri disgruntled nemaranirwo yanga achiitwa pachi.
Zvii zvamava muchinyunyuta nazvo mumafambisirwo ebato?
Firstly, abuse of party resources, imposition of candidates and maladministration. So National Council, it's true that I wanted to move a motion of a vote of no confidence on Douglas Monzora because ndakaona sekuti the only hope in MDC ndeye kutoti inofanira kuchanga yaitoita leadership change. Either Douglas steps down or I quit. And prior to my by-elections ekuepwet ndaitoti ndichitaura neutungamiri kuti inini ku National Congress handisi kuenda kana pakasaitika leadership renewal before, because tikaenda ku Congress we will be rubber stamping Douglas Monzora.